Mukura anoona nezvekudzidza nezvido zvevana mubazi iri amai Kwadzana Nyanungo vataura mashoko aya apo vange vachibvunzurudzwa nemaseneta ari mukomiti inoona nezvebudiriro kana kuti development goals. Amai Nyanungo vati mugore ra2021 vana vanoda kusvika zviru makumi maviri 20,000 vezvidzidzo zveprimary vakasiyira chikoro panzira nekuda kwekuti vainge vaita nhumbu kuroorwa kana kuvhiringwa panyaya dzepabonde. Kusekondari kune vana vanodarika makumi mashanu vakaitwa izvi.
In 2021, at primary school level, two boys dropped out for reasons related to marriage nationwide. And 389 females dropped out, giving us a total of 391.
Mugore ra2021 ku primary school kune vana vakomana 2 vakasiya chikoro nyaya dzewanano. Mugore iroro zvakare mune vasikana 389 vakasiya chikoro nyaya dzewanano idzodzi.
Vaenderera mberi vachiti bazi ravo harisi kufara nezviri kuitika, vachiti zvikoro zvakawanda nenharaunda hazvina hwaro hwekutsigira vana vanenge vakanganiswa padzidzo yavo. Vanoti bazi ravo rave kuita izvi. Amai Nyanungo vanoti nyaya iyi inobata vana vese, vachiti semuenzaniso muna 2021 pane vakomana vaviri veprimary vakasiya chikoro vachinzi varoora, ukuwo pakaita vasikana vanodarika 250 vakasiya chikoro nekuda kwekuti vabata pamuviri. Vanoti vanoda kuti munhu wese, madzishe, mapurisa, vabereki nevashandi vebazi ravo vashande pamwe kugadzirisa dambudziko iri. Asi maseneta haasi kufara kuti bazi redzidzo yepasi harisi kushanda nemadzishe mumatunhu. Ishe Nembire ndevamwe vane muono uyo. Kanzura weward 6 kuEpworth vabatanai Masunda vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nomuonero webazi redzidzo yepasi vachiti dambudziko rokusiya chikoro kwevana zvikuru sei vasikana rakawanda munzvimbo mavo. Vakafanira kubata chigaro chasachigaro wekomiti yesenate iyi. Amai Sikanyisiwe Mpofu vanoti iyi inyaya inovarwadza chose uye vanoda kuti hurumende iigadzirise, nekudaro vachainyorera tsamba. United Nations inogara ichikurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko revana vanoroorwa vasati vabva zera, sezvo mwanasikana mumwe chete pavatatu muZimbabwe achiroorwa asati asvika makore 17. Vamwe vana vari kubatira pamiri vasati vabva zera vari kufa, vamwe vachibva vakanganiswa upenyu hwavo zvakanyanya. Mukuru wesangano runomirira vadzidzi vechisikana munyika reFemale Students Network Muzvare Evanice Manando vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kusimbaradza mutemo wekuchengetedza vadzidzi zvikuru sei vechisikana.
Asi ndiri kuona zvakare kuti izvi mitemo yacho iripo inochengetedza vana ava ingoripo pabepa yakanyorwa kudaro, asi haisi kukwanisa kunyatso implementiwa nenyaya yecorruption.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira varayiridzi munyika reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti hongu dambudziko revana vanosiya chikoro panzira rakazara munyika, asi rinokonzerwa nevakuru vakuru munharaunda dzavanogara.
Is very clear kuti number 1 abuse yevana muzvikoro mapoliticians ndiyo number 1, number 2 masoja, number 3 ndivana windi. So kana tikawana mutemo uri compulsory.
Bazi redzidzo yepasi rinoti riri kuedza pese parinokwanisa kuti mwana wese munyika aende kuchikoro, uye rinoti zvikoro hazvibvumidzwe kudzinga vana vasina kubhadhara mari yechikoro kana kuti school fees. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.